Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 22 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvanga zvakatongwa nehigh court zvekuti vamalava havasi justice. Zvese izvozvo zvazvichitwa mutemo zvabviswa. Saka zvinotaura kuti vamalava vangoramba vanga vari chief justice kubva musi wa11 May kusvikana nhasi. Hapana umbenge paine nyaya yekuti ndi chief justice here kana kuti havasi chief justice.
Dare reconstitutional court rinorasa mutongo wehigh court wakati Justice Luke Malaba vainde pamuchikandi gere. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti makambani anofanirwa kushanda zvakasimba kuitira kuti zvinhu zvinodiwa munyika zviwanikwe nyore. MDCT inoti yatanga nhaurirano nehurumende yava Emmerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reconstitutional court nhasi rarasa mutongo wehigh court wakaendesa mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika Justice Luke Malaba pamudyandi gere richiti vainge vasvika makore makumi manomwe. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavakanyora ivo naJustice Bharat Patel uye ukatsigirwa nevamwe vatongi vedare iri, Justice Rita Makarau vati mutongo wakaturwa nehigh court muna Chivabvu une chekuita nekusandura bumbiro remutemo, nekudaro usati watanga kushanda unofanira kusimbiswa neconstitutional court. Vati dare ravo harina kusimbisa mutongo uyu, nekudaro rarasa mutongo uyu. Izvi zvinoreva kuti vamalava vava kuenderera mberi nebasa semukuru wevatongi wematare edzimhosva zvichitevera kuwedzerwa kwenguva yavo pabasa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, avo vakashandisa bumbiro remutemo Constitutional Amendment No. 2 Act kuita izvi. Zvichitevera mutongo wehigh court, mumwe mugari wekubulawayo vaMax Mupungu vakaenda kuConstitutional Court vachipikisa mutongo uyu. Gweta ravaMupungu vaLavimo Maduku vati mutongo wanhasi unoreva kuti vamalava havana kumbogara vaenda pamudyandigere uye ndivo vachiri mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika.
Zvanga zvakatongwa nehigh court zvekuti vamalava havasi chief justice. Zvese izvozvo zvazvichitwa mutemo zvabviswa. Saka zvinotaura kuti vamalava vangoramba vanga vari chief justice kubva musi wa11 May kusvikana nhasi. Hapana umbenge paine nyaya yekuti ndi chief justice here kana kuti havasi chief justice.
Zvichitevera mutongo wakaitwa naJustice Happias Joe, Justice Edith Mushore naJustice Helena Charewa, vamalava pamwe negurukota rezvemutemo vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court. Izvo zvakaita kuti vamalava vadzoke pabasa vachimirira kuti nyaya yavo inzikwe mudare iri. Asi vamaduku vati mutongo wanhasi wauraya nyaya dzose dziri kuSupreme Court.
Maapeals angari kuSupreme Court atodonha hakusina nenyaya izvo.
Justice Joe nevamwe vavo vakatora mutongo wavo muna Chivabvu mushure mokunge Zimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe nesangano rinomirira magweta echidiki reYoung Lawyers Association of Zimbabwe vaenda kudare iri vachipikisa kuwedzerwa kwenguva yavamalava vari pabasa navamunangagwa vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vaudza Studio 7 kuti vachazopa pfungwa dzavo kana vachinge vawana mutongo uzere.
Hatisati tawana pari zvino mutongo wakazara, gweta redu ririko kuConstitutional Court kuti riwane mutongo iwowo. Kana tauwana tichagara pasi nemagweta edu touverenga tinzwisise mutongo wacho mamiriro awakaita. Kana tichinge tanzwisisa tichazozivisa veruzhinji position yedu maererano nezvinenge zvatakuwa nedare.
Vachipa pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezvemutemo Dr. Alex Magaisa vati havana kushamisika nemutongo uyu nekuti vatongi vane cheuviri pazviri.
Vese tingati majaji anga achiita nyaya iyi vane pachirungu inganzi interest munyaya, vane zvavanotori vanoaffectwa nayo nyaya iyoyi, nekuti amendment inovabatsira kuchinjwa kwakaita mutemo kunovabatsira kuti vagare muhofisi kwemakore mashanu. Saka handifunga kuti pane munhu ane pfungwa dzakanyatsoti tsvikiti anga achifunga kuti majaji achauya nemumwe mutongo. Mutongo iwoyu wagara uripo nekuti zvakafanana nokuti unodaidza mapere woti mapere ngaachipa mutongo kune mamwe mapere kuti akadyire imbudzi.
Vatiwo havo dzimwe nyaya dzakakwidzwa kumatare dzinofanira kuti dzitongwe nedare iri. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vamunangagwa vainge vasina kukanganisa apo vakawedzera nguva yamalava pabasa. Kunyange hazvo dare ratura mutongo waro nhasi, pane dzimwe nyaya dziri pamberi pedare iri dziri kupikisa Constitutional Amendment number 1 and 2. Nyaya yekutanga yakakwidzwa nedare iri negweta rekuvulawayo vanxuvani Stole vanoti Constitutional Amendment number 1 yakapaswa zviri kunze kwemutemo, kwozoti nyaya yepiri yakakwidzwa nesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe riri kuti Constitutional Amendment number 1 and 2 dzakapaswa zviri kunze kwemutemo.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mtezeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanoti makambani anofanirwa kushanda zvakasimba kuitira kuti nyika iwane zvose zvainoda zvisinei nekuti kune denda reCOVID-19. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mashoko avatora semunyarikani pamusangano weInternational Business Conference pagungano reZimbabwe International Trade Fair muBulawayo nhasi, vachiwenga vati kunyange hazvo hurumende ichitambira rubatsiro rungabve kunze, zvakakosha kuti nyika ikwanise kuwana zvakawanda zvinodiwa mukurarama kwevanhu zuva nezuva muno munyika. Vachiwenga vati kuvepo kwedenda reCOVID-19 kwakaunza mamiriro matsva pasi rose, kusanganisira kusakwanisa kufamba kwevanhu pamwe nekufambiswa kwezvigadzirwa zviri nyore sezvaisiitika chirwere ichi chisati chavepo.
At the height of the pandemic induced lockdowns, even if one wanted to import, one could not do so because most countries around the world had totally closed their borders.
Vachiwenga vati zvisinei nekushora kunoitwa nevamwe vavasina kudoma, hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti imutsurudze upfumi hwenyika. Vakatiwo hurumende iri kuita zvakawanda kubatsira maindastri nemakambani kuti ashande nemazvo, asi vati zvakakoshawo kuti maindastri nemakambani zvisapeta maoko, vachiti hurumende haizodziviriri maindastri kana makambani asingashande nesimba kuti azvisimudzire. Mutezeri wemutungamiri wenyika vati zvakakosha kuti vanhu pache zvavo pamwe nemakambani akazvimirira nehurumende ashande achitevedzera mitemo yenyika. Vakayambira kuti vari kuramba vachiita zvekutenga kana kutengesa mari pamusika mutema vachasungwa. Vachiwenga avo vanoyewo gurukota rezveutano vati Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kurumbidzwa pamabasa ekurwisa COVID-19, vakati hurumende iri kuramba yakasvinurira nyaya iyi. Vakurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 uye kuramba vachitevedzera zvinotaurwa nesangano reWorld Health Organization pakurwisa chirwere ichi.
I urge you all to remain vigilant and keep your guard against COVID-19. Always mask up in public, keep your social distance and consistently sanitize your hands.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vakurai Macheza vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinotsigira urongwa hwehurumende hwekuti veruzhinji vabayiwe, vachiti nhengo dzavo dziri kuita zvakasiyana-siyana senzira yekukurudzira vashandi kunyanya kuti vabayiwe.
Tinovonga chaizvo zvinoitwa nehurumende pachirongwa chokuti ruzhinji gweZimbabwe guve kunovaccinatewa. Tinozvikurudzira zvikuru. Isu seindustry mukatarisa mamwe makambani zedu, tinotoswerekwedza vanhu tichivapa even some products kuva persuada kuti vaende for vaccination kuti zvinhu zvakakosha kuti munhu umwe no umwe anga ano vaccinatedwa nokuti kana wa vaccinatedwa uno protecta iwe wacho wa vaccinatedwa vaunosangana navo mazuva ese kungava kumba kungava kubasa kwese kwese kwaunofamba saka hurongwa hwehurumende tinohukudza dei vanhu vahunzwisisa vaitavo saizvozvo.
Vamacheza vati vanowirirana nedonzvo rehurumende rekuedza kusimudzira upfumi kusanganisira kuwanisa makambani mari yekunze pamusika wereserve bank of Zimbabwe, asi vati dai hurumende yanyanya kukoshesa kuwaniswa kwemagetsi akakwana munyika. Makurukota ehurumende akawanda kusanganisira gurukota rezvemari Professor Mtuli Ncube negurukota rezvemaindustry amaiseka inzenza vange varipowo pamusangano uyu. Gungano rezitf richavhurwa zviri pamutemo mangwana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanhu vanomwe vakafa nezuro nechirwere cheCOVID-19 icho chave kupararirawo zvakanyanya muzvikoro kubva zvavhurwa. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 4576. Vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevasere kana kuti 278 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi ava makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 19 vana vechikoro zvikuru kumasvingo, kune vana makumi mana nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro chete. Kusvika pari zvino vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika kubva zvatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi maviri nemasere zvine mazana mana nemakumi matanhatu nemana kana kuti 128,464. Kunyange hazvo vanhu zvikamu makumi mana kubva muzana vakabatwa nechirwere ichi nezuro vari muzvikoro, mutauriri mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti vari kuita zvavanofanira kuita kuti chirwere chisapararire.
Saka isusu zvatinga taita semuzvikoro medu takwanisa kubudirira kubata denda reCOVID-19 rabva mumatunhu edu ratazoona riri muzvikoro. Ndosaka muri kuona isusu patine tichitaura tichiudza kuti aiwa kune vana vakabatwa vakawanda vakadaiwo. Zvinoreva izvi kuti munharaunda matiri nemudunhu matiri munokwanisa kunge muine COVID-19. Pachirungu vanoti bazi reprimary nesecondary education has become a victim of its own success.
Ko sei muchidaro vandoro?
Nekuti isusu tiri kubudirira kuti tidzivirire munharaunda nemuzvikoro medu mese kuti tese tinge tine utano, tese tinge tiri vanhu vakasimba vasina kana COVID-19. Saka muchiona zvakadai zviri kutotibatsira isusu senyika yeZimbabwe kuti tiendere mberi, tiende kuvision 2030.
Mutauriri mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muHarare. Ko pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko ratarisana nezvikoro iri? Tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza.
Nyaya yekuvhurwa kwezvikoro yakakoshera kuvana, yakakoshera kudzidza kwevana, asiwo tichitarisira kuti panonounganawo vana ipapa pane dambudziko rokuti dzimwe nhambo umwe noumwe anobva kwaari kubva anokwanisa kubva nyangwe neutachiona hweCOVID-19 hukazoenda pana vamwe.
Pangaitwa sei kudzivirira kupararira kwechirwere ichi Dr. Maida?
Zvakakosha zvikuru ndokunga sekurehwa kwakaitwa zvakaitwa nehurumende kuti kana vana vachinge vanzi vaende kuchikoro sezvazvava izvi, panofanira kuti vana vasanitaizwe maoko avo, vageze maoko avo nesipo nguva dzese kana vabuda mumaklasi avanenge vari, kana vabva kuzvimbuzi. Vana vanofanira kuti dzidziswa kugeza maoko nemvura nesipo uye nekusanitaizwa matemperature checks achiitwa. Izvozvo zvakakosha kuti vachipfeka mamask avo uye magariro avo angave anoratidza kuti havana kugara vakatsinhana vari pamwe chete vakaungana, zvinozoita kuti vatatapurirane urwere kana utachiona hweCOVID-19 kubva pane umwe.
Pane njodzi yei kunharaunda kana hurumende ikasakwanisa kuona kuti chirwere ichi hachina kunyanyopararira muzvikoro?
Kana vazobva kuzvikoro zvinobva zvazoenda nyangwe kumhuri dzavo, kuvabereki, kuna vamwe vavo. Saka izvozvo zvakakosha kuti maregulations aya akatarwa nehurumende neWorld Health Organization atevedzerwe, uye kuti pawane kubatsira nezvinotarisirwa zvinobatsira kuti zvikoro zvose, kungava kumadhorobheni kana kumaruwa, zvinokwanisa kuti vana vasanitaizwe, vana vageze maoko avo nemvura ine sipo, vana vawane mamask anoita kuti vapfeke nguva dzose dzavanenge vari pana vamwe. Izvo zvakakosha kuti zvisaita kuti utachiona husumuke huchibva nokuzvikoro, sezvatakamboona pawevhi yapfuura iyoyi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vanhu vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemapfumbamwe nemakumi manomwe nematanhatu nemazana mashanu negumi nemaviri, kana kuti 2,976,512. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri vave mamiriyoni maviri nezana rezviuru nematanhatu zvine mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevasere, kana kuti 2,106,898. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weBritain vaBoris Johnson, mutungamiri weVietnam vaNguyen Xuan Park, pamwe nemutungamiri weMalawi vaLazarus McCarthy Chakwera vari pakati pevatungamiri venyika vari kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly. VaJohnson vari kutaura mushure mezuva rimwe chete muutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vataurawo, uye vaviri ava vari kusanganawo kumuzinda weWhite House. Vanhu vanosvika mazana matatu vakapinda muparamende yemuNamibia neZuro vachiratidzira apo dare rakanga roda kuvhota pamari yemuripo inosvika bhiriyoni rimwe chete yemadhora ekuAmerica iri kubva kuGermany, zvichitevera kupondwa kwevanhu verudzi rwechiherero nevenama kubva muna 1904 kusvika muna 1908. Vairatidzira ava vaiti mari iyi yaive shoma zvikuru semuripo uri kubviswa neGermany. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kukurudzirwa kuti zvitaure nezwi rimwe chete kuitira kuti zvichemo neshuviro dzavo zvive nemutsindo pazvinenge zvosvitswa kuhurumende kumusha. Izvi zvinonzi zvinokwanisika chete kuburikidza nekushanda pamwe nemasangano akasiyana-siyana anomirira vana veZimbabwe vari munyika dzakasiyana-siyana, zvinove zviri kuitwa nesangano reZimbabwe Diaspora Nation Building Initiative, iro rinobatanidza masangano ari munyika dzakasiyana-siyana. Chikuru chinonzi chiri kuitwa nesangano iri panguva ino kuongorora kugadziriswa kwemutemo weZimbabwe Diaspora Policy, uyo unonzi uri kutsvaga kuzadzisa zvinodiwa nevana veZimbabwe vari kunze, zvinosanganisira nyaya dzezveupfumi, zvemabhizimisi, kodzero yekuvhota vari munyika dzavagere, uyewo kuti vave zvizvarwa zvenyika mbiri, Zimbabwe nenyika dzavagere. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandembiri weStudio 7 aita hurukuro nemukuru wesangano reZimbabwe Diaspora Nation Building Initiative, uye varisa chigaro veZimbabwe Diaspora Network UK Dr. Paul Matshai, kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pesangano ravo.
Organization yedu inobatanidza maungano kana kuti madiaspora organizations ari munyika dzakasiyana-siyana. Atinoti ma-APEX associations kana kuti ma-country associations. Zvinoreva sekuti ngatiti United States kunogona kuva nemapoka akawanda asi osanganira pamwe chete kare vanga vaine Zimbabwe Diaspora Network North America. kuno ku United Kingdom kune Zimbabwe Diaspora Network UK. Tinosanganisira mamwe mapoka akaita se Zimbabwe Diaspora Youth Alliance ine over 900 ma health professionals. Yozoitawo vamwe zvakare ma academics vanobata nawo nema universities ari kumusha. Kozotiwo pane mamwe mapoka atiri kuvaka iko zvine izvi. Kune dzimwe nzvimbo dzanga dzisati dzava nema apex associations sekusouth Africa. Tinotova nemusangano umwe watinawo mangwana wekuti tinzwe umbo hungapiwa nevagari vekusouth Africa maZimbabweans vachipawo pfungwa dzavo pamusoro pepolisi kana bumbiro rinobatanidza government yekumusha nevari outside madiasporas.
Tichitarisa iro sangano renyu zvariri mubatanidzwa wemasangano, zvii zvikuru zvarinenge richitarisirwa kuita, zvinganzi zviri kukundikana kuitwa nemasangano madika?
Chikuru chiripo ndechekuti munoona kana ukaenda ukagumira uri mumwe chete utinokumbira pane chimwe chinhu chinokunetsa iwe semugari wekunze, kashoma kuti uwane vanhu vangakuteerera vakawanda. Asi mukaungana mukaenda makarongeka, inzwi renyu rinodiniwo rinobva ranzwika zvakajeka kune njere dzakawanda, nokuti munenge mune maprofessionals, mune vanhu vakasiyana siyana. Saka kubatana kwenyu kunoitawo futi kuti nyangwe nezvamunoda kuti muitire nyika zvikumukumuke, tangoti yatingati pachirungu you scale up your operations.
Zvii zvimwe zvezvinhu zviri kushandwawo nesangano renyu kugadzirisira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Chimwe chikuru chatiri kuita iko zvino izvi tine mukana wokuti tive tapedza pakupera kwaSeptemba tichienda kana kuti mumavhiki ekutanga emuna Oktobha, ndo nyaya yerevision yeZimbabwe Diaspora Policy yaivaitwa adopted muna 2016. Zvino kwapera makore mashanu yaakufanira kuti ichionekwa kuti ichiri kuita basa rainotarisirwa here kuti iite mazuva ano. Chikuru chimwe chiripo inyaya yekuti vanhu vari kunze kwenyika vaito participate muvoting, diaspora vote. Saka ndeimwe nyaya zvikuru iri kutsiriridza pakuti vanhu vari kushingaira kuti dai vawanawo mukana wavo right yavo iyoyo iri muconstitution kuti vakwanisewo kuti vavhote vari kwavari.
Dr. Matsvai, zvii zvamungataura kuti zvakasimbisa sangano renyu?
Chakanyanya kusimbisa sangano redu nderekuti tinonzwisisa kuti vanhu vedu vane capacity yakakura chaizvo. Saka zvatinofanira kuti tiite ndezvekuti tiite yatingangoti pachirungu kualesi maskills aya nevanhu. Uyewo pfungwa yedu yangoti our underpinning philosophy inoti tine simba kana tikadini tikakwanisa kunyatsocherechedza kukwanisa kunoita nhengo dzedu. Nechirungu tikangoti we are at our best when we play to the strengths of our members.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Diaspora Nation Building Initiative uye vari sachigaro veZimbabwe Diaspora Network UK, Dr. Paul Matsvai, vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti naurano pakati paro nehurumende yavaEmerson Mnangagwa dzatanga zvitevera tsamba yakanyorerwa vaMonzora navaMnangagwa. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi, mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati nhaurirano pakati pebato ravo nehurumende yavamunangagwa dzatanga zvitevera tsamba inonzi yakanyorwa navamunangagwa kuna vaMonzora vachiti mikova yavo yakavhurika kuti vagare pasi vazeye zviri kunetsa munyika. VaDube vati tsamba iyi yakazeyewa pamusangano weutungamiri hwavo weStanding Committee, vakabuda nechisungo chekuti nyaya iyi izeyewe zvakare nekomiti yepamusoro mubato ravo yeNational Executive iyo yakatarisirwa kuita musangano mangwana. VaDube vati nyaya yenhaurirano inyaya yakatanga kare vaimbova mutungamiri webato ravo Morgan Tsvangirai vachiri vapenyu, vakati havasi kuda zvekuzopinda musarudzo vasina kugadzirisa nyaya dzinobata mafambisirwo esarudzo.
Takaona kuti tiri opposition tisina masimba ane hurumende, pane zvimwe zvacho zvatinofanira kuti tinge tichitaura nehurumende yacho kuti inge ichitora mazano kubva kwatiri kuitira kuti nyangwe tisati tisasvika kuma elections tinge tine chekuita nematongerwo enyika tinge tine zvatinopawo muhurumende zvinounza shanduko kana kuti pundutso muvana veZimbabwe. Saka nekuti mutungamiriri wenyika vakatora nguva yavo nevamwe vavo vakatipindura, tinoona kuti zvinoreva kuti nhaurano idzi dzatotanga.
Vadhuve vati zvimwe zvichataurwa panhaurirano navamunangagwa nebato ravo inyaya dzekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika, nyaya dzesarudzo nedzimwewo. Vatiwo tsamba yavamunangagwa inotevera kunyorerwa kwavakange vaitwa navamonzora vachida kuti paitwe nhaurirano munyika, vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vati nhaurirano dzavari kuda inhaurirano dzinosanganisira vemabhizimusi, vedzisvondo, vadzidzi, vemapato ezvematongerwo enyika, masangano anoshanda akazvimirira navose vanoda kupinda munhaurirano idzi. Pata vabvunza kuti nhaurirano idzi dzichaitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue here kana kuti Pollard, vadhuve vati chakakosha ndechekuti zvii zvataurwa, kwete kuti zvataurwa zviri kutaurirwa kupi.
Nhaurirano idzi pari zvino handingataure kuti dzichaitika dziri Pollard kana kuti kunze kwePollard, nekuti isusu sebato chinotigaidha kana kuti chinotipa gwara muono wekuti tinofanira kutaurirana sevana veZimbabwe. Saka tichagara pasi sezvo ndataura kuti tatoshedzera madare etu, tichagara pasi toti right, nzira dzekutaurana dziripo ndedzidzi nedzidzi nedzidzi. Tingaite sei? Topuwa gwara nevanhu, hatidi kuti isusu tiri vatungamiri hongu vanhu vakabvuma kuti totaurirana, asi havasati vapa gwara chairo chairo kuti munhaurirano idzi moita muri muPollard here kana musiri. Asi hatidi kuti vanhu vasakoshese nhaurirano votanga kutaura nezvinhu zvisiri that important, zvisina kukosha. Chakakosha ndechekuti tiite nhaurirano dzinoburitsa pundutso, dzinounza sadza kuvana veZimbabwe.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati nhaurirano idzi hadzina musoro, sezvo vachiti kana nhaurirano idzi dzisina mutungamiriri webato ravo vaNelson Chamisa, inhaurirano dzisina zvadzinogadzirisa, nekuti gakava riripo munyika yegakava rezvakabuda musarudzo dza2018.
Kana uchitaurirana nemunhu unotaurirana nemunhu waune nyaya naye kuti pane makakatano aripo ngaagadziriswe. Saka ungaita sei? Hapana kana makakatano aripo mukutowirirana kuti angatenere mberi nezvinhu zvedu. Tinozviziva makakatano aripo inyaya yeelection yakabirwa navamunangagwa vachibira kubva kuna President Nelson Chamisa. Ndopane makakatano ipapo, ndopanofanira kuti pagadziriswe, ndopataitaura isu kuti nyika inoda dialogue kuti zvinhu zvifambe mberi. Apa zvavaa kuita avo ndezvemahumbwe.
Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaMike Bima, pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri, vachafadzwa mugwadi kutinzwe divi ravo patsamba yanyorerwa vamonzora navamunangagwa vachitaura nezvenhaurirano idzi. Mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Aramba vanga vasiri kudarawo nhare dzavo, asi vamugwadi vakambaudza Studio 7 kuti bato ravo harisi kuzoita dzimwe nhaurirano nemapato ezvematongerwo enyika dziri kunze kwePollard sezviri kudiwa navachamisa nebato ravo. Pari zvino vamunangagwa vari kuita nhaurirano nevamwe vavakakunda musarudzo dza2018 pasi pegungano rePollard, izvo zvinonzi neMDC Alliance hazvina pundutso yazvinounza munyika. Mumasvondo mashoma adarika, hurumende yakatengera vatungamiri vari muPollard motokari, izvo zvakanzi neMDC Alliance kwaiva kutambisa mari yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Dare reConstitutional Court rinorasa mutongo weHigh Court wakati Justice Luke Malava vaende pamutyandigere. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti makambani anofanirwa kushanda zvakasimba kuitira kuti zvinhu zvinodiwa munyika zviwanikwe nyore nyore. MDCT inoti yatanga nhaurirano nehurumende yava Emmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
soku isi